chirwere chegwirikwiti kana kuti muchirungu measles chadzoka zvakare gore rino chawo yatine mutinhimira wakakura chaizvo. Tingagoti kutanga gore rakapfuura kwaita outbreak yakurisisa zvekuti zvaakutyisa nyika ino yeAmerica. Ndingada kuti vanhu vazive kuti chirwere ichi muno muAmerica chakanzi chapera zvachose mugore ra2000, asi zvatiri kuona mugore rapfuura tichipinda mugore rino zvanyanyisa zvekuti chatekeshera mumastate akawanda anotopfuura kuma24 muno muAmerica.
Chakadzoka sei chirwere ichi mushure mokumbonzi chapedzwa muno muAmerica?
Madzokere achakaita muno muAmerica, ongororo yedu iri kutirakidza kuti vazvizvarwa zvemuno muAmerica vanobuda kunze vachinoshanya kana vanenge vachiendawo vangava vanoshandira kunze, pavanodzoka munomu vanodzoka vakatakura chirwere ichi. Chirwere chinoonetsa kuona nekuti unogona kunge uinacho kwemazuva anogona kuita mana usati watanga kubuda mapundu aya atinoziva egwirikwiti, asi nguva iyoyo unenge uchitoparadzira. Maamericans vanobatwa zvikuru zvakanyanya nechirwere ichi nekuti vazhinji vana vakazvarwa after gore ra2000 vazhinji vacho havasi kupiwa nhomba kana kuti yatinoti vaccination yekuti vazvidzivirire kubva kuchirwere ichi. Sezvo chirwere changa chinzi chapera muno muAmerica, vazhinji vanga vasingachatore nhomba iyi. Kwoitawo muno muAmerica mune makuhwaro ari kuramba achitenderera manyepo ekuti mukatora nhomba yechirwere ichochi chiri kukonzera zvimwe zvirwere zvinobata pfungwa, zvinozoita kuti vana vasaite vanhu vasina kuzungaira ari manyepo zvavo. Saka zvaakuita kuti vabereki vazhinji vangoregedza kubayisa vana vavo nhomba.
Tiri kuona kuti pavhiki nepavhiki chiri kuramba chichiwedzera. Chii chiri kuita kuti chiwedzere kudai?
Chiri kuita kuti chirwere chiwedzere ndechokuti vakatakura utachiona hwechirwere ichi, zvandambotaura zvino kuti havasi kunyatsokuzikana kuti vangani uye vari kupi. Saka mukutenderera kwavanenge vachiita, vangava vanofamba nedzindege, vangava vanofamba vari mumabhazi, vangava vanoenda hunga mumisika yekutengeserana aya atinoti mamoz, kana murwuna akatakura utachiona hwechirwere ichi akapinda imomo, anogona kusiya aparadzira pese paafamba, vanhu vachibatira vachingofamba vasingazvizive. Even asisimo munhu uye asisipo, utachiona unogona kusara uripo kwemaawa anogona kuita maviri.
Pari zvino chii chiri kuitwa kurwisa chirwere ichi uyezve kuchipedza?
Chizviri kuitwa nebazi redu rehurumende reutano tichitora boka reCDC kana kwedu kuNational Institutes of Health. Zviri kuitwa ndezvekuti tiri kutarisa kuti vanhu vanenge vafamba vanenge vabatwa mumastates kunyaya yezvinezvi kune mbiri yakanyanyasondora pfuura iri kuNew York. Saka vanhu vese vabatwa ivavo vanhu vaonekwa kuti vane chirwere tavira inonzi contact tracing yekutarisa kuti vasati varwara vakambofamba kupi nekupi, kana wakaenda kumusika tinoda kutsvaga kuti wakasangana nevanhu kupi, kana wakabva nendege tinotarisa ndege iyoyo kuti vanhu vanga vari mundege imomo vakabva kupi vachienda kupi, vazosvika kwavaienda vakafamba vachienda kupi, kuti vabate tivazivise kuti munogona nge makatakurira makatapura utachiona hwechirwere ichi.